Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzura avadzingwe. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira paboda reBide Bridge nemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzuru vadzingwe. Chavangu anoti akanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende negurukota rezvematunhu achida kuti nhengo dzeparamende idzi nemakanzuru adzingwe. Tabata vamachangu, tikatanga nekuvabvunza kuti ivo ndiani sezvo vazhinji vachiti havavazivi.
Hongu, tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kuboda.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri paboda?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira pabhodha kudivi rekuSouth Africa kuBide Bridge ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyu.
Tinewe urombo pamusoro paizvi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira paboda reBide Bridge nemugovera zvichinyunyuta namafambiziro akaitwa sarudzo muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Vari kuronga kuratidzira uku vanoti vakatopiwa mvumo yekuenderera mberi neurongwa hwavo nedare reMessina Magistrate Court, vachiti urongwa uhu huri kutungamirirwa nevamwe veZimbabwe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevari kutungamira urongwa uhu vaLandelani Nqube kuti tunzwe zvizhinji.
Hongu, tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kuboda.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri paboda?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira paboda kudivi rekuSouth Africa kuBide Bridge ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyika nokukurumidza.
Sei mada kuratidzira muri kudivire kuSouth Africa imi muchichema nezviri kuitika kuZimbabwe? Madii kuenda kunoratidzira muri kuZimbabwe?
Tafunga kuratidzira tiri kudivire kuSouth Africa nokuda kwokuti muZimbabwe tinosungwa, torohwa, toshungurudzwa sezvakaitwa vakawanda kuverengera vaJob Scala, vaHuyiwa nevamwe vakadaro. So tinocha hakuna rusununguko rokutaurira konzero dzedu munyika.
Saka zvinokubatsirai nemutoo upi kuti muratidzire muri kubhodha kana muchitya kusungwa?
Zvinobatsira kuratidzira tiri kubhodha ndava zvichamisa mabasa anoda kushanda kwe border kupinza numbi zvafana na ne strike.
Ndiye ane ari kutungamira urongwa wekuratidzira uhu vanyube.
Ibato re ira inonzi Economically Revolutionary Alliance ndiro rine urongwa uhu.
Vema bizimisi madiki varikupinda mumusangano we Sustainable and Resilient Enterprises mublawayo vanoti varikudzidza zvinhu zvizhinji zvinovabatsira. Musangano uyu urikutungamirwa nebazi re SMES International Labour Organization, Bulawayo Chamber of Commerce pamwe neguta reBulawayo. Musangano uyu unouyawo panguva iyo mabhizimisi mazhinji vanotengesera mumigwagwa nevanotakura vanhu vasisade kutambira mari yemunyika yebepa remadhora makumi mashanu vachiti uremu hwaro huri kuramba huchidzika. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muchinafundo Elliot Masocha, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chiri kukonzera izvi.
Ramuka kuri kuita mari dzezimudhora dzama50 zimudhora nevamwe vamabhizimisi anga vamadoko kana vokumusika uku. Zvinhu zvinoratidza kuti simba remari yomuZimbabwe vanhu havana chivimbo naro. Zvekare mari iyi haisina zvaichatenga 50 Zimbabwe dollar. Saka kuti munhu akwanise kushandisa ma50 Zimbabwe dollar anenge ari matutu namatutu achishaikwa kuti vomachengetera papi. Saka vamabhizinesi kuramba kwavari kuita kutoratidza kuti iyi mari haichashandi. Hurumende zvaingatoita apa kunge ichiprinda imwe mari, ingava mari imwe yapamusorosoro mamwe, zvitodzokera kuya kwatakambobva kumazero kuya kumamiriyoni kumatririyoni kuma100,000 kuya ndo kwatinenge tiri kuswedera. Saka nokuda kwokukwira kwezvinhu zvinoratidza kuti ma50 US dollar anofanira kunge achiwanda kuti munhu akwanise kuashandisa. Saka vamabhizinesi vanoti aiwa, isi hatisisina pokuachengetera, hatichamadi vamabhizinesi iwayo. Uku kudonhavo zvekare kuri kuita iro zimudhora racho pacharo kuri kuita kuti munhu anga achida mari yakawanda kuti atenge chinhu chidoko doko chinogona kunge chakaita sechingwa chaicho.
Iyo hurumende iri kutadza here kugadzirisa nyaya iyi, Profesa Masocha?
Hurumende yakanguri yabvira yabvirirazve kuisa vanotiwo mamezha mitemo yavo yokusimbisa Zimbabwe dora. Zvinova kunge zvisingashandi. Takanzwa tanzwa zvesu manyaya yamagold coin kuti achange achiuya achizenge achipambira mukushandiswa navanhu, hatisati tazviona zvichiitika izvozvo. Kusimba kwainzi kweZimbabwe dhora richaramba richisimba kubva paita sarudzo pana 23 August apa, tinoona kuti kusimba kwacho kuya uku kwava kupera. Zimbabwe dhora raakudonha zvekare. Saka hazvizvi zvinhu zvinoshamisa kuti vanhu vomuZimbabwe havana kutanga nhasi kushayiwa chivimbo nemari yavo.
Profesa Masocha, ko iyo mari yomuZimbabwe sei ichitadza kusimbavo sezvo tichingoona urimu hwayo huchidzika nguva nenguva?
Mari iyi haina nhoroondo yakakwana kana kuti nhoroondo refu yokubata uremu hwayo. Saka ndo saka vanhu vaakumanyira kuUS dhora vachiona kuti US dhora hari wanzira donha. Saka pane basa chaizvo rehurumende apa kuti inge ichiratidza kuti ine chido nokusumudza uremu hweZimbabwe dhora. Kugena kune kuchinzi kuri kuita Zimbabwe dhora handi kugena kwokuti tingapemberera, nokuda kwokuti hakuna nhoroondo yokuramba kugena kweZimbabwe dhora richiramba richigena. Zvekare kugena kweZimbabwe dhora iwo uremu hwacho hahusati hwatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichichinjavo Zimbabwe dhora kunze kweZimbabwe, kuna ana South Africa zvakoko, kuna ana Botswana nemhiri kwamakungwa samaitirwa zvaiitwa kare.
Avo vanga vari nyanji mwineja mabizimisi mshina fundo Elliot Masocha vari parunare ne Studio 7. Kanzuru ya chitungwiza ichangu sarudzwa yaka parura waro we mafambisiro ajaita basa pamwe nezvinangwa zvavo mumazuva zana anotevera. Mutauriri weguta iri valove more mayor vanoti chinangwa chikuru ndechekuvandudza ugaro hwevanhu nekupa zvikwanisiro nenguva yakafanira chero hazvo kuine zvizhinji zvinonzi nevagari hazvisi kufamba zvakanaka. Evans Zininga abata valove more mayor kuti tunze nezvechirongwa ichi.
Nekutarisira isu kuti tichange tichigadzirisa nzvimbo dzinotandarirwa kana kuti dzekutambira dzevana nezvikoro mungadai mukati nenzvimbo dzinotengeserwa nemacommunity centers edu.
Vechidiki tinonzwa kuti vaperera mumitoriro umo nekune zvinodhaka. Mune urongwa hupi hwekuvandudza atingati maamenities aya kunotambirawo vechidiki zvimwe zvavangawane zvekuita?
Ipapo tinenge tichitarisa mahalls akaita secentenary nestadium akaita sechibuku. Tozotiwo zvekare tiri kutarisa tichange tichifambira mberi nekugadzisa nhau yemabhadhariro anenge achiitwa mares nevagari. Tiri kutarisa kuti tinenge tane yatinotiwo USSD platform yekuti vanhu vanenge vachishandisa kubhadhara mitero yavo ingadari mapemits kana kuona chikweredi chavanenge vainacho kukanzo.
Taonawo muine nyaya dzezveutano mugwaro iri urongwa hwenyu hoti wokudii ndenyaya dzezveutano?
Kune zveutano tine shure yekuti makliniki edu anokwana kuita mana. Tiri kutarisa zvekare tichange tichimavandudzawo kuti ange ari pachimiro chakanaka chinotarisirwa nemutemo uyezve pakutorwa kunenge kuchiitwa mari. Tirikutarisa tichange tichivandudzawo zvekare billing system yedu tichitarisawo zvekare kuti mukupinda kuita mari inenge ichifamba sei nemashandisirwo ayo uye vanenge vaine zvikwere tichange tichitorawo matanho zvekare ekuti vange vachizonge vachiteererwa kuti vange vachibhadhara. Totarisa zvekare tine tariso yekuti sechitungisa tiri kuti tioda kuti vagari vange vachidyarawo miti isuwo tichidyarawo nekuruti uye kudyarawo loan padzimba dzavo kuti tinge tichiitawo inonzi greening the environment kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Tombonzwa vamwe vachiti masiweji anoputika putika zvinhu hazvifambi zvakanaka ikoko uko, mune urongwa hwohupi nenyaya idzodzo?
Kune zvesuweji tiri kutarisira isusu kuti tange tichida kuvandudza mapati anokwana iwo 1.7 kilometers panzvimbo dzinoti pagomba nekuunity c unova urongwa hwatatotangisa kuunity c. Tiri kuita zvekare yatinoti drainage clearance kutsanangura kubviswa kwevhu nematombo anenge ari mudrain tichiisawo makalvet zvekare kuitira kuti mvura painenge yava kunaya vagari vasazoita matambudziko ekuzarirwa nemvura mudzimba dzavo.
Imwe nyaya inonetsa zvizhinji inyaya yekutakurwa kwemarara. Mumire papi panhau iyoyo?
Kutakurwa kwemarara tiri kubvisa atoti maillegal dumps aya uyezve tiri kutarisa tichange tichifambidzirawo atingati mabhini ekuisa marara kuvagari panguva iyoyo uyezve dambudziko remvura ratinenge tinaro. Tiri kutarisa kuti tichava kunge tichivandudzawo mvura kuti vagari vange vachionawo sezvinoita se40 megaliters paday. Izvi tine tariso yekuti tichange tichikurukurawo neHarare iyo inotipa mvura iyoyi. Ndinoenda kuti muchidimbu ndezvimwe zvinhu zvatirikutarisa kunge tichiita pamazuva iwaya.
Ndingadawo kuti nditarise kuti munoona zvichikundika kuitika here mumazuva zanayo ataurwayo.
Tingati isusu ndoo tariso yedu asi dzimwe dzenguva nekuda kwezvipingaidzo zvinogona kutarisa kuti zvatida kuita tichiti tichapedza pamazuva iwaya zvinge zvichipera. Asi ndinodavira kuti pakashaya zvipinyampinyi tichaedza nepatinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa izvi. Zvinge zvatadzawo tinoitawo zvongobva mudziro mazuva nekuti munongoona mamiriro akaita.
Ko ivowo vagari vari kutambirana sei neurongwa ihwohwo?
Vagari vari kutambirana neurongwa uyu zvakanyanya nekuti vanoshuvira netariso yavo yekuti kanzuru inge ichivapa sevhisi inoenderana navo inovapa. Saka izvozvo vari kuzvitenda chose kuti dai varo kanzuro yavavarira kuita zvayatsanangura izvi vanouya nekunozvigamuchira zvakanyanya.
Mutauriri wekanzuru yechitungwiza valove more mayor vange vari parunare na Evans Zininga we Studio 7. Tovambo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mapurisa anosvika zana akabviswa panzvimbo dzaaishandira vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Vamwe vachiti mapurisa awa ari kurangwa pamusoro pekuti vakavhotera bato reCitizens Coalition for Change pasarudzo. Dunhu remasvingo ndiro rinonzi rine mapurisa mazhinji akachinjurwa pekushandira kupfuura dzimwe nzvimbo dzose. MuNewsday mune nyaya inoti nhengo yeparamende yeCCC inomirira Makoni Central vaPatrick Sagandira nakanzura Teddy Chipere vakasungwa nechipiri vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo. MuNewsday makare nyanzvi mune zvemabhizimisi vaGift Mugano vanonzi vakadzingwa kubva mubhodhi reZimtrade. Izvi zvakaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou asi havana kupa zvikonzero. Zimlive.com rinoti vanoona nezveutano munharaunda yeBikita varambidza kuti vanhu vapiwe zvekudya panhamo, pamichato kana panoungana veruzhinji senzira yokurwisana nechirwere chekorera icho chiri kunzi chiri kupararira zvikuru munzvimbo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei, murume uyu anonzi Shabangu uyo murwere wepfungwa uyu haasi tombori wekuteerera ba, utori kurwara vanhu vanofanira kutosiririswa ndiye. Iwo ungazviti kwanzi mutauriri weTCCC uri kufunga kuti hatisi kuziya mutauriri wedu. Shabangu, you must go to the hospital. You need a physician, you are sick.
Studio 7 maswera sei. Isu kuno tirinani tirongotambura muZimbabwe munomu kutambura chaiko nhamo chaiyo chaiyo mukati meharare munomu kutonzwisa tsitsi chaiyo chaiyo kuona kuti mari chaiyo chaiyo haisi kutombotenderera kana mari chaiyo muno. Saka ini nyaya yangu apa iri kuti izvoni, kana muchiti mimi hamudi mashoko anomutsa hondo, kana iye mutsvangwa achiti izvoni hamutori nyika ine erekshini, kana muchida nyika endaiwo kotsvaka hondo nyika yamunopotera mutsvake hondo. Anenge achiti chiko murume iyi apa ari kuregedzwa akadaro, hapana anomucharenja, anongosiyiwa akadaro. Ndo mashoko here iwayo? Is that democracy here? Izvo hazvikurudziri here? Hazvikoronzeresi here kuti vanokwanisa havo vazomuka? Nokuti vanoti hatiti hati maerection haatibvisi pano, and tirikutoonawo kuti we cannot wait for another 5 years. Todzokorodzwa futi zvakaitwa izvozvizvi, ndo zvavanongoita futi, because muparamendi macho izvozvizvi vaakudzinga vanhu, varodosara ne2/3 majority yavo, hapana mutemo unopasa, hapana unochinja, tongosvika zvakadaro. Saka munoti mimi todii pakadai apa?
Ine chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa. Chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa kuti kana vachiti vakahwina hondo yorusununguko, ngavadzoka vanotisungira pavakatitorera ipapo. Ngavadzoka vanotisungira pavakatisunungura ipapo. Zvitori nani kuti tikutambura vedu, tikutambura zvisingaiti. Dai muZimbabwe mamboitawo umwe purezidendi chaikwa chaiko, asi rwehurumende yeZANU-PF. ZANU-PF inoba. ZANU-PF yatikuwadza kumana kurarama tiri kunyika yeSouth Africa. Kuri kurwadza vedu, tarwadziwa.
Mangwanani Studio 7, hama dzangu tichiri pakuchema. Iwe murume unonzi Sabangwe, iwe uda zviti munyori weCCC, usade kutiitira dzungu iwewe Sabangwe, iwewe mfesi iwewe. Wauya kuti harikomanji kuma MP nemakansera veCCC vakazvihwinira, iwewe woda kudisturba netimu renyu. Totokuzivai zvenyu, totokuketai zvenyu. Iwewe utikwanire, iwewe utinyare, vana veZimbabwe iwewe mfesi iwewe utinyare. Tinotokutaura kuti iwewe utinyare netimu renyu iroro ramunenge muchiti ana nyingiriki nana fazi kuzodii, mutinyare. enough is enough. Taneta nemi timu imimi. Right. Mira imone zvenyu.
Vanhu mangu vabudziwa, regai kufotera zanu. Regai kufotera zanu PF. Ivavo vana chiyangwa vodai kupisirisirira vanhu dzimba nhasi. Vanoiziva kuti zanu chiororo. Chiwenga akamborema dziwa nezanu iyi. Akafamba neuche. Anoiziva chiwenga kuti zanu chiororo. Imwe nhasi modai kupisigwa dzimba iko kupurasi kwacho. Kosaka iwo mutemo uchati kudini sezvo mutemo uchiti. Kana inyangwe ndingava ini ndazvipisira musha wangu. Ndinosungwa. Ndikaenda kwavashe ndinoripisiwa. Ng'ombe. Ndikaenda kumapurisa ndinosungwa kudotongwa kuvharigwa mujere. Saka awa mapurisa nhasi akada mwana chiwenga kupisa musha iya vanhu. Vachasungwa here? Ndiwo mubvunzo wandinawo. Ndinoda kuhwa kuna iye munangagu. Kuti mapurisa awa akanopisira vanhu misha achasungwa here?
Karokwasa ndinofundisa moyo. Indopowo mashoko maringe nekunzwa Pope Francis vachitaura nhau yokuti ngocha ndzofa kuti dzirore zvakasununguka iri idambudziko guru ratiri kuona rinoitwa nevatungamiri vemakereke kunyanyaya makereke iwawa ane mukurumbira anozikwana pasi runu chavangotaura chose chinenge chichitoshambanzwa mukati mepasi iri nzira yekutadzira Jehovha Mwari nokuti ndoo vamwe vatungamiri vakabva muna Kristu anguva mazita akungotaura kuti vanamati vatungamiriri vachiva nokukurudzira mitemo yakachana nokuti shoko ramwari rakataura kwazvo kuna Reviti koko kuti haufani kuroorana varume nevarume vakadzi nevakadzi mukadzi unofaurorwa nemurume muroora mukadzi ndo zvakataura shoko ramwari mwari vakazviramba zvakafana izvozvo saka zvinhu zvakafana izvinhu zvakaipa zvikuru chere mukadzi esango chaidzo hamumbodzioni dzichidaro kudanana dzakadero asi dzinodana nenzira yakarehwa namwari saka zvinhu zvakafana izvi zvinotambudza zvekuti ndoachiona matambudziko mazhinji nokufana kupara kwavanhu kuchiramba uchiitika mukati mepasi pezuva iyo yavanoti yavanhayo kushandikwako kunze climate change haisi climate change
Kana vesingandizive havabvunze macitizens kuti macitizens haasi kunziva here. Vanoziva vana Promise Mkwananzi. Promise Mkwananzi anga ari ku MDC, tiri ku PDP tese, tiri ku MDC tese, azoenda kuna Jamuka. Azo appointwa Rieka kuti aka appointwa nani because inini handisi kufarirwa nevanhu vakaka appointa then ndo vachakuti inini havasi kundiziva saka havasi kuziva zita rangu o havasi kuziva position ndanayo ndaipiwa nema citizens kana vasikazive position ndaipiwa nema citizens kuti haipo saka president kuti aite president akaita president sei Ostados kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei Mahere kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei akabviswa sei saka vasikazive izita re structure yekuti secretary general havasati vasangana nayo kana vasati vasangana nayo ndini wacho no. Chavanhu vacho
ya yeah. Chinangwa chenyu apa ndechipi apa
chinangwa chetu ndechokuti tiri kudzokera tiri kudzorera we are restoring internal democracy tienda kuma elections chichaita consensus haana mbozotaura kuti chaita vereka mwana but that is it may chakaita vereka mwana that process was flawed yaka producer vanhu magirlfriends evame vanhu yaka producer bahamas evame vanhu vanhu vaka electwa nevanhu havana kupiwa opportunity kuti varepresente vanhu I'll give you examples kana unoda saka tiri kuti vanhu magirlfriends aya akapinda kuparliament gave kupinda vanhu vavetiwa nevanhu
matimu kuna magirlfriends akapinda kuparliament munogona kuvadoma here
Wapo masungo zvinoziva kuti anga ari girlfriend yani Wekumasvingo anga sipo even na 99. How can we have a 24-year-old anga sipo even 99 na 2000 na 2005 na 2008? He is a 24-year-old. Lokuze akawana 8 votes. We have got proof evidence. Ukuthi akawana 8 votes. Kunebanu in her ward bakawana 500 votes, 300 votes. Akazopinda say ukuthi aite a candidate. That's number one. I'll give you Kubulawa. Kubulawa yoku county park. A candidate. Elect a MP yoku county park. Pasho Sibanda. We need to a process. Ye Bereka Mwana. Anga sipo. Anga runoe. Muno akaita number one. Ndito wazani kupe. Akaita number 2 ndi Colette Ndlovu. I can't remember akaita number 3. Saka kana vakabvisa makope ekuti ari kuhwara vamuisa ku PR kwakunofanira kuti kupinde Colette Ndlovu. Saka uyu akabva kupi? Akaberekwa nani kuti aite candidate? I will give you another example kulopengula magwegwe. Munhu akaita number 1 in that process nditendai yati. Akaita number 2 ndi Promise Mkwanazi. Akaita number 3 ndi Eric Gona ari current MP. Saka how do you have munhu akaruza aite MP? Munhu akawina asapiwe konzero rake rokuwina. So why did you do that process in the first place? So we are correcting. I can name the list. Because bale varukushka, saka inini andisukushka, because position yangu aindisikisi, ndirima baranika, ndinotaura zvinoitikwa kuma provinces ese. Saka gwara retu ndorekuti tiri kudzoserera musangano kuma principles and values. It doesn't matter. Kana if you are a product of an illegitimate process, it doesn't make you a legitimate. If you are a product of illegitimate process, you remain illegitimate, even kana wakawina. So this is the recourse in my citizens. Those who think inini nas avasi kundiziva, vachandiziva now. But we know kuti hakuna munhu asandizive kumusangano we opposition. Ari kuti kasi kundiziva is just a joking. Ikaende kunobvunza president kuti chavangu haisi member yeTPC. Uyo ari kuti handisi member yeTPC kune makadzi here kumembers eTPC. Ivovo, what defines a member in the TPC?
Vachavangu. Makambotaura izvi here napresident wenyu musati matora danho ramatora here? Makambotaura napo.
This is why Eska Aafi azo respond because I know Ziva kuti akataura. He will send the Zivafana back here. Isusu, we want to remove the criminals around the president. The same way Emerson Mnangagwa and Chiwenga and the late Sibusiso removed the criminals around Robert Gabriel Mugabe. This is what we are doing. We are removing criminals, people who are not loyal, people who are not genuine, people who are dishonest around the president. So president kananga responda, kisa responda, but anoziziva, I'm doing this for the good of the party. I'm doing this for him because he's surrounded by criminals.
Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Sengezo Chabangu. Vanoda kuti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemukanzuro vadzingwe. Tataza kubata mutauriri weTPC vaPromise Mkwananzi pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalos Siziva sezvo nharumbozha dzavo dzange dzisiri kudavirwa. Asi TPC inoti aya mabasa evasori. Nezuro mutauriri wedare reparamende Jacob Mdenda vakaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachabangu asi vakati zviri kuTPC kuti ipe umboo kuti haivazive. Sezvo nguva yedu yapera, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai murumoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.